na gureruga gurarira nzara roiki aive makwikwi na gureruga gurarira nzara roiki aive makwikwi ajina gureruga gurarira nzara
ajina jiziki isi
aive makwikwi Nagureru gagurari ranzara
Ajisi easy Spitzu ajisi easy
Komborero jawi saka mochandinzwao
mochandinzwao
HK takaputa win makomborero jawi saka mochandinzwao
ai asizvaisa ma easy kweta kunge AB C murode maisa ma clean takabata ma greasy kuti ndiwane victory na yute senda bude mubin waya ndiwa born starving kurara nenzara pasina chaibuda tichiri mamtara asitaka ngwa ijuta kusvikira chakala
Nakumira,
ndaiziva kuti mberi ndichabudikira Pati pakashanda tsuma nematimikira Kuti chisi achiere zuva richivira So you better believe in yourself, yeah You gonna make it one day Achaku blessa yawe, yawe Musandi wane kupenye mwakanya kwa jesho ive nyore maya Kama pacho taibuta kusini chotoka tokesha nyaya
Komborero jawi saka mochandinzwao
mochandinzwao
HK takaputa win makomborero jawi saka mochandinzwao